angari pomu vimbiki wanda yivimba na yemona jose mai
zive kuti dire kuzvicheneka
nai mai
kutadza kunyarikana epamusana
pekusazvidau iwe nai
madau
Dzimwe dzenyayaka ndaitokurukura naye mufunge kani nai matawe matawe
matawe haoda
Chikumbiro chedu ndechekuti baba mutivanduzewo Chikumbiro chedu baba mutivanduzewo Nai mambo tidzikinurei wamupfungwa Nai baba dzikai mufaro matiri Nai mambo tidzikinurei wamupfungwa Nai baba dzikai mufaro matiri Inzwai tona mata Nai baba
dzikai mufaro matiri
Inzwai tona mata Epopa mutongo iye onyarafani
Ngiye madau madau
Chero tika nyenga tedzana apachina chiripo zvapera
Ngiye madau madau
Uyone uyo vanoti atichavimbane You
ngeri madau madau
chinokufadza chiko madau iwe
You madau madau
musawe umwe wapera watoparara Munyengeri madau
Munyengeri madau madau
Die munyengeri madau madau
Munyengeri madau
Die munyengeri madau yo Munyangeri madau madau yeah.